Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zviri kuitwa. Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabhohoro zvine hungwaru sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1. Musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Chochiwa vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Chochiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzeby-election dzichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidza waVincent Tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvo vaMorgan Tsvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zviri kuitwa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo, vashailok mugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. Vamugandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi, nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina, izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape Housing Cooperative Trading with this North Africa Network. Tichisubscribe mari dzedu ikoko, but to our surprise pa ground hapana kana chiri kuitwa. No development, no water, no sewer, no road yakanaka. This mismanagement of funds.
Vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo, tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudevelopa. Vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative, yakambani yangu, aidaro ndiwo bhadhara musindo. Akuti iyi ikambani yangu, ndoita zvandinoda nayo, hatichagari pasi secooperative, vakuita zvaanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chenai Kumwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai Kumwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Zvinhu izvi takanga tazviudzwa zvinzi zvine chekuita futi nezanupf vapurezidendi vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo. tapiwa maofa leta ane masend number but ground panga pasina masend za chokuti tiratidzwa kunzi I send yakwe hapana
Vamo sindi wachashavezwa kuzopa uchapupu kukomisheni ii asipa wakambopa uchapupu kukomisheni imwe chete kwa mchari wakati awasati wadarika nguwa ye kuwanduza nzimbo ze kugara za wakapiwa sezo wakapiwa makore gumi kutivaise migwagwa mvura ni mapombe china Kusafambiswa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika kukaroi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzura haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperatives varodwe shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Ndamuzika tingori naro ndere kuti ma kudevelop masters kuti kwatora nguva yakareba chete because we are paying for rentals, we are paying for what but service yedu yacho ishu hakuna service
vachitaura kukomisheni imwe chete mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning
from the way I have seen it myself and assessing it It came in as an approval of a layout plan, not any other paperwork that I have seen in terms of my side as a ministry. The Latvian submitted a layout plan and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanani vagirepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vazivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi hori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavati vaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri avo vakapiwa mahekitare makumi mana pamwe nenhengo yevechidiki yezanu pf vamike chimombe avo vakapiwa mahekitare makumi matatu vachimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuamerica zviuru zana nemakumi mashanu uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamo navaben swanapu uye nyaya iyi iri kumatare edzimhosva
Direct from Washington, the voice of America.
Kanzure guta Harare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabowl zvine hungwaru sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzira vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuru vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukudiridzisa sangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwa vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti. Nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya nokuti tinoona kuti vakawanda vanoitwa nga vasingazive matanho osa.
Matano iwaya ari kuziviswa kuvagari asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa asi mukaenda pese patinotaura nevagari kumakanselazi meeting pama social media platforms pedu munoona vanhu vachipopota nezvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu.
Ko panyaya yekuti vanhu vava nemvura yakachena, tirikunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya. Zvii zviri kuitwawo?
Mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa, asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura.
Tinozwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika 11 chete yekuchenesa mvura. Mungajekesa ipapo?
Hongu, ndizvozvo. Mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo kuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichichena.
Saka mishonga iyi yasiyana papi neyamanga muchimboshandisa? Pamari here dzekuiwana?
Mishonga yawedzera pane yatabe richishandisa. Zvinodipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti tinoshandisa mishonga mingani. Asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga, nokuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari.
Taionawo kuti papa ine kugadzirudzwa kwaiitwa kuMorton Jeffrey kwasvika papi?
Kugadzirudzwa kwaitwa kuMorton Jeffrey iko zvine zvitina kuti tiripa over 90% yekugadzirudza. Asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera, munoona kumba makeup mukaisa maearing mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu, asi hazvichinji yekuchembera kwemunhu. Kuti solution paharare ndiye kuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweHarare, kwete kuzasi kweHarare kunoenda tsvina yese.
Vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare nestudio 7.
What to them? Yo, cool it, babe guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shifty.
My Instagram.
Yeah.
Ndafadza masita, ndafadza munhu wese masita. Doro tadira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya, muza waya waya.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidzwa navaVincent Tsvangirai vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi, asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. VaVincent Tsvangirai, vanove mwana vavatsvangirai, ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura, vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa naMushakabvu amai vimbai Tsvangirai Java, avaive mwanasikana vavaMorgan Tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Chiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years, 2 years ago, zvakatinetsa seutungamiriri. Takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu. Muchirungu tinangoti takazviona zviri unconscionable, zvakati panguva inogozha, zvakati panguva inorema, nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa ivo vatsvangirai vacho mbuni. Isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu achinoremekedza mutekwa-tekwa. Saka takaona sekuti kuzenge takutsvaga candidate anezenge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai, zvakafanana nokuzviruma. Tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai, isu hatisi kuzoisa candidate. Ndo sajesera takapatsoutungamiriri. Saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy, democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza, ngatikwikwidzei chete. Tikati zviripo izvo ndezvekuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tingangoti muchirungu morality. Tiri vanhu vatema, hunhu hwedu, hatisi kuzobudisa candidate kuGlenview South.
Asika vaGutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java, chii chazoshanduka apa?
Zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics Jonga. Zvakaitika ndizvozvo, vateereri ndokunga vanoyeuka. Asi takaona sekuti nezvakazoitika, ukaona rikangoti matsaona akazoitika kushayika kwaKevinbai, tikaona kuti just a few days ago gogomunhu rakashayika, zvakatiremera. Takaona kuti pari zvino Glenview South zvapaneri ramukomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosiya kadaro asi nangari any other candidate asiri Vincent Changirai aiwa taisana kwambira akacheka makumbo
amuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudzedzi motsvaga unzira yekuda nayo musarudzedzi
unoona jongaka politics is about competing isu hapana chatinotya nekuti kumukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidates tine candidate kumangwe tine candidate kulupane east saka iyi ndingangoti muchirungu ama special circumstances
vanga vari mutevedzero wemutungamiri webato remdct vaobet gutu vari parunare muHarare nestudio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nepfuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri vamwe 25 vakakuvadzwa. Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana hwakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha. Iye zvinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi tiri kuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasabelo nare, nasi tina vaPassmore Ndlovu, umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana? Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita. Tiudzeiwo zvizere.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices. Saka ndinobika zvirongwa zveparedhio, atingati mapodcasts, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChiredzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChiredzi. Inini semunhu akakurira kuChiredzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. By the way, I'm from the Shangani community. Saka ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani ruchitaurwa paredhio. Saka nukudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire the Shangani communities vave ne voice. Saka tichiita sama podcast andinoita ndine inonzi Swavutomi, chirongwa chakanangana nenyaya dze Shangani people. Ndo vatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Tinenonzi the update with Pasmo, apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vanga vadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo. Pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingati ni ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chino ichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndingati leadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement. Saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafanana nerandinoita, ndozvinhu zvakanaka chaizvo nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rinenge muchiita mese.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magetsi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika. Zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo. Ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matargets, uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati. Asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinotafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti zvichange zvichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vandlovu. Nguva ndiyo yadyana naMupeta Chirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabva kudzwa kuna vaPasmo Ndlovu, umwewo wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Mhuri yeZimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Musakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukuru nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanisana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi, nhasi taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom, tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Muprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinova pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari. Sezvo ndati chipo kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza, achingopa munhu mumwe nomwe sezvo kuda kwake chipo chanongo pa munhu munhu
iko kuprofita zvinorevei
kuprofita zvinoreva kutsanangura zviri pamwoyo wamwari kuzivisa rudzi asi kuonemwe tsananguro kuprofita sezvazvina taurwa napauro kuvakorinde kutanga chapter 40 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda mwari
muprofita anogona kutaura here mashoko echiprofita nhasi kwapera nguva oshandura zvaambotaura
ipapapo mabvunza mubvunzo mukuru taizvo zvinoreva kuti izvo mwari watinonamata uyu ndimwari asingashanduki nekuti tinoudzwa izvozvo kuvahebheru chapter 13 pavhesi 8 kuti jehovha ndiye ndiye kuzorona nhasi nokusingaperi asi manje shoko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti uko mabvunza kutiko mwari anogona kuzoshandura zvinhu zvaakataura zvinoitika ndingakupai mufananidzo kubhuku rajob rajona jona wakatumwa namwari pachapter 3 pavhesi 4 kuti audze vanhu veninivha kuti richaparadzwa saka jona akatoudza vanhu ivavo kuti ninivha richaparadzwa izvi zvakanga zvichitotaurwa najona nokuti zvanga zvabva kuna mwari asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo mwari zvaakanga ataura akazvishandura iye mwari nokuona kutendeuka kwavanhu saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu
munhu anogona here kurota hake oti chiprofita
pane mutsao pakati pekurota nokuprofita zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope neumwewo munhu asiri muprofitawo anogona kurota hope mutsao uripo ndowokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko namwari masikati machena kwakati ngwe otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu soko
munhu asiri mutendi anogona kuprofita here
pane mutsao uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu vanoti satani satani uyu anoda kuti azviitewo samwari saka anotevedzera asi chaasina manje satani rudo saka zvipo zvose zvomweya muchene zviri mubhaibheri zvinogona kutevedzerwa nasatani zvose zvokuprofita zvese nokuita minana masaramuso anogona kuzviita saka kana munhu asingatendi mwari asinganamati mwari anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzafarao dzapaijipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo namozisi
mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka muprofita wechokwadi tinomuziva sei
muprofita wezvokwadi anozikanwa nezvibereko toko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 shoko rinotiudza kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti iteite taiprofita nezita renyu tichiita mabasa makuru nezita renyu neminana nezita renyu asi iye Jesu unoti ndichavatibvai kwandiri mivaiti vezvakaipa saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa
vaprofita vanogadzwa here
vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaefeso paura anotiudza kuti iye kristu jesu pachapter 4 vhesi 11 ndiye akapa vanhu zvipo saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa namwari naiye mwari kana kuti yatinoti muchirungu calling
tinotenda zvikuru Reverend Dr. David Simango vekumanchester kuunited kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndiri Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndiri muwashington dc ndichiti morara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka tichitendawo chikwata checristlike choir nekambo katinoshandisa jesu isimba rangu tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yecastle lager premier soccer league yapera yakadai mushowani stars 2 zpc kariba 2 Capes United 1, Ngezi Platinum 2, Wange 1, Tel 1, 1. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zvavari kuita. Bato reMDCT rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamogen tsvangirai vavincent tsvangirai Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kande Miri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhubeka umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni ukuthi kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokukhulu.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kufuneka kuphele i-investment eningi efakwayo kusola power. Hayi sekuyibona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuthiwe kuthiwa ngosibhayo laba abathatha imali yonke bayihle. Akhenze ukhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantu zegwanga.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Sizeswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha kuwona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ekucele kuphuphuma eBerea Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso esemqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhunswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi ekhuluswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye lemingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi, umnumzana kwanelihlabangana uthi kuqhakathekile ukuthi imbali kamuyi umqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni badlulule ngoba uNkomo wayengalufuna ubadlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje. Ngakho sisebenzisa lelilanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News, uMnumzana Mongezi Mpofu, uthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba umkhunzi malanga wegigi.
You are the nationalist, you are someone that fought for abantu bakithi bonke bekhaya. So the only way you can unite abantu bezimbabwe abantu bakithi abantu bakithi abantu bakithi no iyabadinga lamanje to unify them using inkomo yardstick.
Siphuma ke enkundleni ngale eyomculi kamasikandi uzinja ziyamluma ethi Bulawayo, nayo ke eqhumiswe kulo mbuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapo.
Inenge lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho. Njalo uMnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi uvele indaba yamandla ingathi electricity yasekhaya. The power, I show indaba efuna ama-politicians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isetshenza kanjani. Ukuze ibe khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni ze-generate electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenza ukuthi ithole i-electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa ingathi i-cabinet. Abalalwazi abavele ihulumende kamnakegwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe lezimbabwe bangalitshontsela kanjani. So sekuyindlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje sebavele akusayeki phambili. So bazama ngazo indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kulento abayenzayo kungelalutho abalenzayo.
Siyabona njalo ukuthi uMnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani ye-Eskom, libona kuphumani lapha?
Akukho lutho luzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside i-Eskom beyisinika umbane, sisebenzisa umbane wase-South Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi i-South Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hhayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele sizi, kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezilalini bethole umbane kulelo ntilizwe. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga lowo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engala lutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho, bebe nendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu bebe ngabantu abaneqiniso. Kufuneka into ezihamba sebenza ngesikhathi esifitshane, kube neplan futhi esingathi thina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboneke imali babhadale i-Eskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, kusiya phambili kufuneka kube neplan yokuthi manje
ikaripa ukhole khona ehwanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazokhulumisana ngeMozambique kuthatha ukuthi omunye umbane ekhavera bhasa leyo ibona ifana ukuthi nginanabantu abaisrael bekhulumisa ngeMozambique kwenziwe lokhu. Kodwa siyazi ukuthi yonke le nto ifuna ukuthi uhulumende ebe nguhulumende othembekileyo othandwa ngabantu, abantu abafuna ukuinvesta bangene. Siyazi ukuthi kulezi nsuku kule ndlela eziningi imbane ezingayenzwa ngayo iZimbabwe lelangeni iningi kakhulu, funeka kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy, ku-solar power. Hayi ke kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba abathatha imali yonke bayidle akhe nje ukhukhu nje ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu begwanda. So siyakubona konke lokhu, kodwa ngiyabona umkhokheli uqhoto asiyindawo. Okufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawutshintshe kube labantu abangcono abazafuna ukuthi babusibize ngokwesibizo.
Lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni sikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka ke lokhu ke okuthiwa i-marriages bill ebunjwa ke nguhulumende. Ngilethela ngoba ngilo baba ucecaphulu. Ucecaphulu ke uligqwetha njalo kulilunga ledala lephalamende emele inkulumane. Baba Phulu, siyakwamukela kuhlela.
Ngiyakubingelela Gibbs, ngibingelela labalaleli.
Ye, akusitshele-ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini. Khonokhu kuyongani ukuqakathekile kakhulu.
I-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo. Ngibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona, angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahle wonke. Ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenda. Siyayazi indaba lezi zike zayikhuluma kakhulu. I-marriages bill iyakulungisa khona lokho. Okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mtshado imihlobo emithathu eZimbabwe. Zapho ukuthi emithathu. Besilalelwana chapter 5:11 abadala abamazi chapter 37 siphinde sibe lomtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi. Besile mithetho emibili ekhangele khona lokho. Sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-Marriages Act, konke kube yimtshado elinganayo. So lokho sibonazani yinto enhle ukuthi imtshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa. Okunye okuqakathekileyo Dube yikubana izinduna zethu zizatrayinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act. Ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko. Okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yakumasikana, ngoba kule problem yokuthi abanye bebethatha bengayibhalisa imitshado. Nxa imitshado ingabhaliswanga akusela muntu okwaziyo, akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani. So ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle.
Yes, yezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi, kumbe uthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kutwa kwini, khonokho akukuxazulule khonokho.
Right, silo clause 40. Nxa ngisithi clause 40, nxa isese ibill sithi clause, nxa isi-act sithi section. So okwakathesi kwenzela ukuthi kube lula kubalaleli, mana ngithi kusilo section 40. U-section 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye. Umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner. Into entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership. So ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho. Njalo u-civil partner lowo lanxa bangaze baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho. Sikubona ku-aplaya kubomama, u-aplayela kubobaba. So sikubona kuyinto mina ngokubona kwami, mina okwami kuzaba yingcube evanje, yinto engazwisisekiyo. Bese kusithi akunani ukuthi utshadile. So ngingabe ngitshadile lo nkosikazi wami, ungaba nomunye umuntu ohlala laye kumbe omthengela amagrosari, zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani. So umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo. Sekukini njengamaZimbabwe ukuthi litho ukuthi naliya kuvuma kumbe alikwamkeli flikangele lani ukuthi liphila njani vele Zimbabwe namasiko yenu. Njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama labo baba abajadile. Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
Kambe ukuthi ungacina ukuqeda imtchado kono kungani kuyakhona phela ngamafutshanzi
mina. Mina lapha ngikhuluma njengophulo. Ngoba khona ngiza kuye enkulumane ngizakuba ngizabiza feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuze abantu benkulumane babenkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibona ingazani abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibona ingazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba lento enjalo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ukucaca phulu. Ubaba ucaca phulu ulwela ilungelo likaZulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edalela lephalamende.
Siyawagcina amasiko wawo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eita hola mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazo muhle besilomnumzana Sabelo Nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo luka hulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Africa abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu siqoqa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Asithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin usecollegeini. Kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okuningi, siyafunda okuningi, siyafundisa futhi. We really get to impart i-spirit se-Africa ngapha e-America and sesifunda lokuthi ibhizimusi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela i-spirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi lapha kwele America ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eAmerica khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela eAfrica kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaya ngaphansi.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho lise Texas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizinisi yami engiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina iba key target market yakho bafo.
Exactly.
So lapho ubuse collegeini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana ngebusiness ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza ibusiness egaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Awufishayela indaba manje ngapha eAustin indawo yangkhona it's tailored for among new ideas and new industries. So e-gaming it's one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho ukwele Melika sesiyafika emaphethelweni ulawo inamazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi malingazakelize iprogram ekuthiwa yiMandela Washington Fellowship. Ngicela nilikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngikhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki, danki, Jabu. Ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lwethu labasakhulayo bafo.
Hayi, ngiyabonga manje.
Yesikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Ntswaka zomuhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, ke sizwe ke esiphathelane lokholo.
Lingali chona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungamili inkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nzabe mbala kwabase Efesu ichapter ka 4 ngibale ku 25 la ku 26 la ku 27 sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24, qokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele, libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya oyingcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi ingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina senguye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala kaselayi. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyazi isikhathi esokulabo makhala ekhukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele umzethu asengiseduzane lawe khonapho kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engingafiki ngiyakhumbula omunye engake ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacaba ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ihole umuntu engingafiki ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga kodwa kanti-ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane yebo kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona yikho ibhayibhili isithi nxa suzondile kodwa-ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone kulokhu uzondile dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala laphana siphambeniseni emsebenzini ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi kaNkulunkulu lithi lona ungekela ukwenza lokhu usunike usathane isikhala sokuba akugwenxe
akuyiphethe mfundisi
baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo baguqule inkulumo zabo baguqule izenzo baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane siyathandaza ukuba umoya engcwele abanceda abasize ngegama likajesu kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise nkulunkulu ngegama likajesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCapes United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0 ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko
Latela Zimbuge, Sikumbese to Lavetugi, Pastors and Wotako, Abaye Keza Ramanzi, Unzen Sundi Avensundu, Kalu Sisibasa Rodizia, Unziaman Tibere, Eakupam Shabesi Veni, Zapu Lukutte Linkabesa Situna, Buluko Lendo Teota, Eliko Alichum Lamajota, each Velim Tope, Ela Kisi Jere, Washalim Kumbazana, Weno and Pum Koti, Wanga Ushalam. Of Limpunda, was in Elizabeth, or to Sumila and Tumbane, Heta and Mazi, Abaye Upula, Elomileo, Unam Nanga, and Tazana Waiswe, Upula Pete, Opula Wayo, Pamela Pasla Pesulu, can't to send the one Punjane, why is his name? Umahamba Yetwa, et a Binto Mayake, Abaye Hamana Mabuto, a garden and Kanunu. Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela abaculi bezimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imsebenzi kaNkomo njalo ke
Inengi lithi kusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. Kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.